zvefini takanga tichi observe my elections kwachiundura constituency pa weekend yapfuura inoyi. Takanga takadeploya pa ma stations akati o uyezve takanga tine vamwe vedu vanga vari kufamba vachiongorora zvakachiitika pa polling station yega. Muongorori yatakaita takaona kuti izvo vheki ichiri kushandisa mavoters roll maviri rokutanga ratakashandisa pamaelections e2013 uyezve nesupplementary voters roll rinova rine vanhu vakazoregister after maelections e2013. Ongoro redu riri kuratidza kuti mashandisiro emavoters roll ari maviri akadai ari kukanganisa mafambiro esarudzo, nokuti tiri kuona kuti mune vanhu vane mazita ari kuapiya kumarolls aya ari maviri. Tiri kuona vamwe vanhu vane mazita akafanana kana vatu vane madate of birth akafanana nenhamba dzakafanana, zvinova zvinoita kuti tifungidzire kuti vamwe vanhu vanogona kunge vachivhota ruviri. Saka takaona kuti izvi hazvina kunaka, zvinoita kuti tisave neconfidence nemaelections atinenge tichiita munyika.
Ko, panyaya yedzidziso makaona here vanhu kuti vanga vaine ruzivo nezvaitora nzvimbo?
Edu yatinoratidza zvakare kuti vazhinji vakanga vasina ruzivo nezvakanga zviri kuitika. Pane vaida kuvhota vakanga vasingazive kuti vari kuvhotera nzvimbo dzipi. Zvinova zvinoratidza kuti vezeki havana kunge vakatora nguva yakakwana yekushambadza election yanga iri kuitwa iyo, kuti vanhu vanyatsozivisisa kuti pavanovhotera chaipo ndepapi.
Zvii zvamuri kukurudzira kuZimbabwe Electoral Commission kuitira musarudzo dzinozotevera?
Chokutanga chatinokurudzira ndechekuti mavhoters roll maviri ari kushandiswa aya anofanira kusendekwa kudivi, poungwa vhota itsva iyo ichange ichiri kushandiswa pamaelections ari kutevera. Saka tinokurudzira kuti vheki ishande nechimbi-chimbi kuti vhoters roll iroro ringe riripo. Poitawo voter education yekuti mumwe nomumwe ari kuda kuvhota azive kuti apa ndopandichavhota. Tinokurudzirawo zvakare kuti tsika iri kuitwa nemapolitical parties yekuti vanoita mavote buying activities pedyo nepamapolling stations itsika inofanira kuti ipere.